nerakana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumi guru 22/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Raichoto, ndichitepenyera chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZCTU yoendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera kusawirirana pakati payo nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamusoro peCongress iri kufanirwa kuitwa svondo rinouya. Madzimai echidiki muMDC Alliance anoti ari kusangana nezvipingaidzo muurongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano maviri anove nhengo dzesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU aendesa sangano iri kumatare edzimhosva achiti Congress yesangano iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya haifanirwe kuenderera mberi mushure mekunge ZCTU yatora danho rekuti masangano aya asavhote paCongress iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mumapepa asvitswa kudare repamusoro reHigh Court nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nerefuti weTurners and Allied Workers Union, ZCTU iri kupomerwa mhosva yekurambidza masangano aya kuvhota paCongress yesangano revashandi iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya muHarare. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vati havasi kufara nedanho rakatorwa neZCTU vachitisangano ravo rakaita zvose zvinodiwa pamutemo kuti rikwanise kuvhota paCongress iyi.
Tiri mubishi yekugadzirira Congress yatatifanira kuparticipatawo sememba iri fully paid up member yakamita zvese zvinodiwa neconstitution yeZCTU. Takazosangana negwaro ratakanyorerwa muna musi wa8 October, tichinzi hatichakwanisi, hatina simba hari kuvhota kuCongress iyi. Zvichinzi zvakatsungwa mugeneral council meeting yakaitika musi wa10 September. Resolution yavo yavanoti vakaita, vanoti vanoibhesa nesection 9.5 yeconstitution yeZCTU, iyo inoti munhu wese anoparticipata kuCongress anofanirwa kunge akaendesa list yemadelegates kusati kwakwana 4 months kuti Congress iitwe.
Vamasaraure vati danho rakatorwa pamusangano wegeneral council yeZCTU rekuvadzivisa kuvhota harisi pamutemo sezvo musangano wegeneral council uyu wakaitwawo pasingatevedzerwe bumbiro reZCTU. Vamasaraure vati musangano wegeneral council uyu wakaitwa nguva yaifanira kuitwa musangano uyu yadarika, saka nokudaro zvose zvakabvumirwa pamusangano uyu hazvisi pamutemo.
Kukatarisa musangano wacho weZCTU wakazo announce a date reCongress wakaitwa musi wa25 June. Cut off date rekusubmita manames ranga riri musi wa31 May. Zvichireva kuti pamutemo kuZCTU hakuna affiliate yakakwanisa kumita 4 months izvi. Asi instead yekuti pagadziriswe kuti zvoonekwa sei kuti sezvo pasina union imwe zvayo yakakwanisa kumita threshold, zvogadziriswa sei pamutemo kuti tese tikwanise kuparticipata, popostponwa Congress here kana kuti munhu wese oparticipata. Pazosarudzwa kubvisa maunions akaita union yedu seATUS ichinzi haitenderwe kuparticipata Congress iyo neimwe yemafootways vachinzi tinzi makanonoka kujoina. Asi constitution yeZCTU hainei nezuva rakajoina union, inoti vanhu vanoparticipata Congress vanhu vanofanira kunge vakabhadhara mari dzavo zvinokwana, vakamita zvose zvinodiwa.
Asi mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati
tine nyaya yokuti magweta maviri vakatipa ma legal opinion ari ku pokana. Rimwe gweta rakatiti kana tichikaunda sezvinoreva nebumbiro redu remutemo, tinofanira kuzivisa nhengo dzedu dzese pachine mwedzi mina kuti takuenda kukongresi. Dzounza madelegates adzo, dzotipa mazita adzo nemanhamba emamembers avo. Saka izvozvo hazvina kunyatsokuitwa namazvo. Rimwe gweta rakatizivisa rikati pakuverengwa kwemwedzi mina hativerengi mwedzi mumwe nemumwe asi tinoverenga mazuva kusvikira pazuva rakatarwa reconference. Asi rimwe gweta ratagara tinaro ratinovimbawo naro rakauyawo rikati tinofanira kuverenga mwedzi. Saka ndo dambudziko retinaro ringada kuti tidzokezve kumagweta edu kuti vatibatsire kuti zvapane nyaya dziri kumatare chii chatingaita kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka.
VR2s nesangano refuti weTurners and Allied Workers Union vanoti vari kuda mutongo wekuti Congress iyi imiswe kusvika vabvumidzwa kuvhota paCongress iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano refuti weTurners and Allied Workers Union. Musangano uyu ukabudirira vakatarisirwa kukwidzana pachigaro chemutungamiri weZCTU ndiva Peter Mutasa naamai Florence Taruvinga, uye vakatarisirwa kukwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wekutanga kana kuti First Vice President ndiva Dominic Manyangadze navamandla Svanda. Vamuchapiwa mazarura naamai Miriam Katumba ndo vakatarisirwa kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri wechipiri kana kuti Second Vice President. Munyori mukuru weZCTU kana kuti Secretary General anozodomwa panopera Congress. Mune imwe onyaya, nhumwa United Nations iri kushanya munyika, amai Alena Johan nhasi vasangana nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, gurukota rinoona nezvekutengeserana, amai Sekai Nzenza, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo nevamwe. Kusangana kwaita amai Johan navamonzora kunouyawo apo masangano anoshanda akazvimirira achiti amai Johan vanofanira kusangana nevemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana, vemabhizimusi, vedzisvondo, vadzidzi, vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe, kwete kuti vaswere vari mumahofisi ehurumende vachiudzwa zvinhu zvimwe chete. Hatina kukwanisa kutaura naamai Johan kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi hurumende yakati amai Johan vachazotaura nevatori venhau kamwe chete musi wagumi guru 28 kana vachinge vapedza misangano yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai echidiki mubato reMDC Alliance mudunhu reHarare West anoti ari kusangana nematambudziko apo ari kupinda muvanhu achivakurudzira kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa muna 2023. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muMDC Alliance mudunhu reHarare West Muzvare Posha Makone vanoti havasi kutambirwa zvakanaka mudunhu iri, apo vanenge vachikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota muna 2023.
Tiri kuita programu yevota registration. Madambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti vanhu patiri kuedza kutora information mazita avo maid number tichida kunzwa kuti vanhu vakarejista kuvhota here, vari kufunga kuti kutora kwatiocha information iyoyo tikubva tavaunza kumusangano kwedu. Vamwe vazhinji vavo vakarejista kuvhota, vamwe havana, vamwe vari kutaura kuti zveni tinovhoterei because hapana chiri kuchinja, vangoripo ndivo vangoipo.
Muzvare Makone vanoti dambudziko ravari kusangana naro nderekuti vanhu vakawanda havazive kuti vane kodzero yokuti vavhotere munhu wava noda. Muzvare Makone vanotiwo semaonero avo, dzidziso yekodzero yekuvhota inofanirwa kutanga kuitwa kuzvikoro kuitira kuti munhu akure achiziva nezvekodzero dzake dzekuvhota.
Kuchikoro vana handifunga kuti vanombodzidziswa nezvekodzero dzavo, like iyo the right to vote. Dai muchikoro tanga tichidzidziswa maskills ekuti zvinozokubatsirawo mune ramangwana rako. Ndofunga nyika yedu ingadai ichibudirira chaizvo.
Imwe nengwe ya MDC Alliance mudunhu iri muzvare Precious Dina. Vanoti dambudziko rekusaziva zvinoreva kodzero dzemunhu riri kuonekwawo zvikuru kumaruwa uko vanhu vanokwezwa nechikafu kuti vavhotere mamwe mapato ezvematongero enyika. Muzvare Dina vanoti nguva zhinji chikafu ichi icho chinoshandiswa sechombo muhondo yekutsvaga rutsigiro chinenge chabva kumasangano anobatsira nechikafu pasi rose akaita seWorld Food Program, uye chinenge chichifanirwa kupiwa munhu wese zvisinei kuti abuda mumba mani. Muzvare Dina vanoti vari kumaruwa pamwe nevari mumaguta havafanirwe kuvhotera mapato anoshandisa nyaya yechikafu, asi kuti munhu ngaavhotere munhu waanotsigira kuburikidza neruzivo rwake rwekuti ari kuvhotera munhu akaita sei.
Tine challenge yakanyanya kumamisha, vari kugarochema vachinyunyuta kuti vari kujenyirirwa. Pakanzi dona riri kuya nembeu, mbeu nefertilizer zviri kunzi zvauya nezanupf, but dona ndo inenge yaprovida zvinhu izvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanhu vakawanda munyika havawanzoda havo kubuda pachena kana nguva yesarudzo isati yasvika, zvokuti zvose zviri kuchema chemwa nemadzimai echidiki muMDC Alliance hazvisi zvinhu zvitsva.
Ndikunzwa mapato akawanda ezvematongerwo enyika vachingokuridzira nhengo dzavo vatsigiri vavo kuti vange vachinyoresa nyaya dzesarudzo dze2023, asi munoona kuti kana tisati tapinda muzhowezhowe yesarudzo vanhu havawanzoita shungu dzakawanda dzekuti vange vachinyoresa. Tinoziva kuti pane research inogara ichiitwa nengine Afrobarometer. Vanhu kana chinhu chakanangana nebato reopposition havawanzoda kubuda pachena nekuti vange vasingazivi kuti vari kuitwa kuvhimwa here.
Vakafanobata chigaro chemukuru wezvirongwa musangano reElectoral Resources Center vaSolomon Bobosibunu vanoti muongororo dzavanoita dzakatarisana nesarudzo dzinoratidza kuti nyaya dzekuvhota dzinobatanidzwa nemhirizhonga dzakamboitika kumashure, nokudaro vanhu vazhinji havade kubuda pachena kuti vanotsigira bato ripi.
Na tikatarisa kusabuda kwevanhu kuti vange vaine chekuita nenyaya dzekudzidza maringe nezvekuvhota, tinoona kuti pane zvinhu zvakati wandei zvinogona kunge zviri kuwedzera kana kupidza manamba iwayo. Chatingatarisa chekutanga ndezvimwe zvakamboitika kumashure zvichienderana nemhirizhonga. Tichizotarisa iyo mhirizhonga iri kuitika munguva ineyi yatiri.
Mutauriri wezanupf vamike Bima vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yave kungotaura zvisina maturo nokuti rutsigirwo rwayaimbowana mumadhorobha mazhinji rwadzikira zvakanyanya maringe nekugununa nezvemakanzuro anotungamirwa nenhengo dzayo dzisiri kuita basa rekugadzira migwagwa. Vabima vati MDCA ngaiuye nehumbo hunoratidza kuti chokwadi ZANUPF iri kushandisa chikafu kuti izovhoterwa muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 53 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 562, 4662. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine 542,540. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vakanga vave 1,251,466. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vaive 2,517,653. 2,517,653. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. nengo ye ZANU PF vasi Beth Musengezi vanoti vakaenda kumatare vachinyunyuta kuti musangano we ZANU PF wakaitwa muna 2017 uyo wakasarudza va Emerson Mnangagwa kuti vapanobata matomu wakaitwa zvisiri pamutemo. Vamusengedzi vaudza Gibbs Dube we Studio 7 kuti vanotarisira kuti dare redzimhosva richapa mutongo unoratidza kuti mitemo yeZANU PF haina kutevedzwa nemazvo pakasarudzwa vamunangagwa.
Patirikuedza kutaura ndezvekuti musi wa 19 November 2017 vana comrades Obed Mbofu navana comrades Namasa navana comrades Mutsvangwa vakaita meeting yenhema iri against constitution yedu yeZANU PF nekuti vanhu ivavo havaikwanisa kunge vakaita meeting yavakaita according to the party constitution. Yaifanirwa kunge yakashevedzerwa navachombo. Meeting iyo cheiwa naamugabe, amugabe pavasipo inocheiwa navamupoko nokuti vamunangagwa vakanga vari kunze kwenyika vakanga vadzingwa mugavhenment panguva yacho iyoyo. Saka tiri kukumbira dare paapplication yandakanoita kuti riti meeting iyoyo yakange isiri pamutemo. Zvayakange isiri pamutemo zvakapasiswa meeting iyoyo zvinzi null and void. So that todzokera pa2017 structure yedu toita meeting iri proper yekuriplesa vamugabe tochichuza munhu watinoda kuti atimiririre kwete situation yatiri yezvino yekuti tiri kumiririrwa nemunhu asina kusarudzwa nevanhu mune zvakanaka achiteedzera constitution yepati. Nekuti varume ava pavakaita meeting yavo vakanyepa kuti vamugabe havapo kuti havasi kukwanisa kuuya kunocheya meeting ivo vakange varipo vachikwanisa because vaitya kuti vakashedza vamugabe kuti vacheye meeting chinhu chavo chavakanga vachida kugadzira achaizobudirira. Saka tiri kutaiwa dare redzimhosva ngaritipewo ritigadzirise isu sepati sezvarakaitawo kune mamwe mabato ndozvatiri kuchemera kuti vagona kutisva ZANU PF totungamirwa nemunhu watinoda. Kana vamunangagwa vachinge vadzorero aiwa zvakanaka, asi kana vachinge vakundikanawo pavanhu vanenge vatiwo varoda kumiririra vadaita first secretary napurezidendi wepati vanotsvagirwa chimwe chigaro chekupiwa semunhu wasevha pati kwenguva yakareba.
Nhengo yeZANU PF vaseBeth Musengezi vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo mutauriri webato iri vaMike Bima vanga vasingabatike parunhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives remuAmerica rakavhota nezuro rikawana vaimbo vechipanga mazano chavaDonald Trump vaSteve Bannon vaine mhosva yekuramba kumira pamberi pedare reCongress iro riri kuferefeta zvakakonzeresa mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wandira 6, 2021. Nhengo mazano maviri nemakumi maviri nepfumbamwe dzakavhota dzichiti vaBannon vane mhosva, ukuwo nhengo mazana maviri nembiri dzakavhotawo dzichiti vaBannon havana mhosva yavakapara. Nhengo mbiri dzebato reRepublican Party dzakabatana nenhengo dzeDemocratic Party mukurovera vaBannon nemhosva yekuzvidza dare reCongress. Vanhu vakawanda munyika vanoti vane maonero akasiyana-siyana pazvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe nenyika dzekumavirira dzichiti vanhu ava vari kuita zveuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanoti zvirango zveupfumi zvingazvibviswe zvachose ndivaCalvin Chitsunge, nhengo yeBroad Alliance Against Sanctions. VaChitsunge vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa upenyu hwevana veZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakaisirwa Zimbabwe zviriko zvechokwadi ende hachisi chokwadi kuti titi zvakaisirwa vanhu vaya vanotaurwa nekuti maeffects azvo zvirango zveupfumi haasi kuvanhu ivavo. Tiri kuvaona kumaordinary citizens isusu. Tisu tiri kushaya mishonga kuzvipatara. Tisu tiri kurwara zvirwere zvingafanike tichirwara nazvo zvinana korera vana typhoid. Tisu tiri kuona kuti infrastructure development yedu yadonha. Saka tiri kuona kuti masanctions aya ari real and ari illegal masanctions aya and it's a violation yema human rights.
VaChitsunge vanotiwo hurumende iri kuremekedza kodzero dzeveruzhinji pamwe nekugadzirisa mitemo yaikanganisa kuzadzikiswa kwekodzero dzevanhu nekudaro hapana chikonzero chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo. Mutungamiriri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanotiwo zvirango zvakaiswa izvi zviri kukuvadza upfumi hwenyika nekudaro zvinofanirwa kubviswa.
Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kuti masanctions aya ari kukanganisa ikonomi yedu. Kana tichiti ikonomi chikureva hupfumi hwenyika, kupfumbira kwehupfumi hwedu hwemukati menyika yedu. Saka saizvozvo Zimbabwe ine kodzero zvakare kuti igone kuita mabhizinisi nedzimwe nyika isina kunzi iya mukwanisi kushanda nayo nekuti America yakakuisa ipamasanction.
Boku ranoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vachafadzwa mugwadi, vanotiwo zvirango zveupfumi zvine chinangwa chekungobvisa hurumende yeZANPF pachigaro.
Takagara tataura kuti zvirango zveupfumi izvi hazvina maturo, hazvina nzvimbo ine civilized world, hazvina nzvimbo munyika yeZimbabwe, asi zvakadanwa nevemapato anopikisa neanoti akazvimirira oga achishanda neMDCA yakuzvita MDCA Alliance nhasi. Vachiti nyika yeZimbabwe ngaiswe zvirango zveupfumi kuti hurumende yeZimbabwe yava mugabe panguva yaiyoyo nehurumende yava Munangagwa panguva yanhasi dzibviswe nezvechisimba, inova hurumende yeZANPF, hurumende yeruzhinji.
Asi munyoro anoona nezvekukokorodzwa kwevari kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Flatchwayo vanoti ZANPF ngaitange yarega mabasa ayo akaipa ayo akaita kuti zvirango zvitemerwe.
ZANPF ndovafanira kuzvigadzirisa, ngavazvigadzirise vafambe zvakanaka, ngavazvigadzirise vasarova vanhu, ngavazvigadzirise vasaba mari yevanhu. Ndonyaya ingoripo chete vaekunze ava manext door ari kuona kuchema nekutambudzika nemisodzi dzevana veZimbabwe. Ropa revana veZimbabwe riri kuerera, riri kukonzereswa nemakaro neutsinye hweZANPF. Izvozvo handisi tinoti masanctions nekuti handisi takapa mainvita.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaPride Mukono vanoti zvirango zvinofanirwa kuramba zviripo kudzamara vanhu vakatemerwa zvirango izvi vagadzirisa nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Kuramba kuripo kwezvirango izvi kuri kuita kuti avo vari kubira nyika vasakwanisa kudya mari dzavo pajikerere kunyika dzakafanana naEU naBritain naUnited States, uku vanenge vaidange vachidzidyira nokuti kune nzvimbo dzamafaro dzakawanda dzanenge vachida kuenda. Ini sekuona kwangu sevarwarirwa kodzero yevanhu ndechiti aiwa, zvirango izvi kana pasina chashanduka paunhunzvatunzva noumara patsetsetse hwemusangano weZANPF, hationi zvakakodzera kunge zvichibviswa.
Izvi zvatsigirwawo nemurwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga, avo vanoti vari pazvirango vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Vanhu veZANPF vashoma-shoma vakapiwa zvirango zvekudziviswa kuwana mavhiza ekunyika dzinana Britain, America nana European Union, vakanzi pfuma dzavo nemidziyo yavo iri kunyika idzodzo havachakwanisi kutora, nenhau yekutyora kodzero dzevanhu, nenhau yekuti vanhu vakapondwa, vamwe vakapfurwa, vakaurayiwa, vamwe vakarepewa, vamwe vakatochwa. Vanhu ivavo zviri kwavari kuti vagadzirise nyaya dzekodzero kuti zvirango izvozvo zviri pavari zvigobiswa.
Nyaya yezvirango iri kusimudza musoro wayo panguva iyo nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vari munyika vachinzwa pamusoro pekodzero dzevanhu pamwe nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemuZANPF pamwe nemakambani avanodyidzana nawo. Zvirango izvi zvakatanga muna 2002 apo nyika dzemuEuropean Union dzakabuda nezvisungo zvekusadyidzana munyaya dzeupfumi nevanhu nemakambani ari pazvirango. Vaive mutungamiriri weAmerica vaGeorge W. Bush vakasaina mutemo weExecutive Order muna Kurume 2003 waitemera zvirango zveupfumi pamwe nekurambidzwa kushanyira America kwevanhu vari pazvirango izvi. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC dzine hurongwa hwokuratidzira musi wa25 Gumiguru dzichikurudzira kuti zvirango zvibviswe dzichiti zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe. Vari pazvirango zveAmerica vanhu vanodarika makumi masere uye vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota revasori vaOwen Ncube, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemamwe makurukota pamwe nevakuru muZANPF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera ku Studio 7 ane mimi chirongwa ndini Rachel ndiri mu Washington DC. Makundano emagungano ezvikwata zviri mumakwikwi echibuka Super Cup ari kusvika kumagumo sondo rino. Ngatinzwe inyaya ina Michael Kariati.
Kutanga kubvira makundano aya atanga mitambo ichange iri muHarare nekumondorongezi chete kwete kublawayo Mutare nezvishavane izvo veruzhinji vanga vajaira zvikwata zvine mukurumbira se Chicken Inn Highlanders FC Platinum neNgezi Platinum Stars zvichange zvisiri munhandare kunze kweDynamos neCapes United idzo dziri mugroup 1 iyo iri kupedzisa mitambo yayo izvi zvasanganawo zvekare nekuti Dynamos neHarare City idzo dziri kusangana muBaobab Stadium nesvondo dzatove makota finali kare zvekuti hadzina zvakawanda zvadziri kutambira asi murairidzi weDynamos Tony Rindiraya anoti mutambo uyu wakakosha zvikuru kwavari.
Uyu mutambo wakatikoshera tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanya vanotitsigira uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Harare City ndiyo ine nhoroondo yakasimba mumakundano aya mushure mekutora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017 uyezve nekupinda mufinari kaviri muna 2014 na 2018. Mutevedzeri wemurairidzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anoti vari kuda kuratidza kuti ndivo vakuru vemukombe munyika. Mitambo iyi iri kutanga mangwana apo Rentals neyada dziri kusangana muNational Sports Stadium. Asi veruzhinji vari kutarisa zvichabuda kubva pamutambo weCapes United neZPC Kariba. Mumusha wemakepekepe hamuna kumira zvakanaka zvichitevera kutatarika kuri kuita chikwata ichi makwikwi aya. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuda kufadza vatsigiri vavo ava nekutora mapoints ese matatu.
Zvetimu inogadzirisa zvose zvavari kubuda zvavanoshuwira zvinowanika nekuburikidza nemaresults avanenge vachida iwo.
Mitambo yese yesvondo rino iri kutambwa mangwanani kuitira kupa vatambi nevarairidzi mukana wekufamba kudzokera kudzimba dzavo paine nguva. Chikwata chichatora mukombe uyu chinopiwa mari yemuZimbabwe yakaenzana nezviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zvongwa yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. ZCTU yoendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera kusawirirana pakati payo nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Madzimai echidiki MDC Alliance anoti ari kusangana nezvipingaidzo muurongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Vapoteri vanodarika zana vanotiza kutongogara refugee camp vachinotsvaga upoteri kuBotswana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndimi Rachoto ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22/4/2021 ngumphathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende bekumele yena afundise abantu ubuhle bokuthatha le vaccine okunjengokuthi if ungabanjwa yi-corona uyakwazi ukusila, ama-chances akho ahigh okuthi usile.
Ingcwethi zezempilakahle zithi abantu bangaze balalela imibiko yamanga ephuma enkundleni zebulenjini zokukhulumisana ezesocial media yokuthi kalilunganga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19.
We want to go back to the 2017 November structures. We convene a meeting that issue of choosing the first secretary and president and the other members. It has to be put on the agenda of that meeting. Then we choose the person that we want to lead us as ZANU-PF.
Mnumzana Saipete Msengezi, usephanyike emthethwandaba udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe ukuba umkhokheli weZANU-PF ngoba wangena ngendlela ephambana lesisekelo sombuso sebandla. Kuwoza Friday leviki untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela iqembu leCross Dede Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana ayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 zisithi lilungile kungakho bengaze balalela imibiko ekhitshwa ngabanye enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze-social media. Yithethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa leli jekiseni abanengi beqhubeka bethikaza ukuyalihlatshwa ngezizathu ezijiyeneyo. Kunje lisesephansi inani lasebehlatshiwe kabili ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze kuthiwe umuntu uvikelekile. Kungalesi sizathoke ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza uzulu ukuba ayehlatshwa ukuzivikela. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela Trevor Chivandire, yena usebenzela ehlangothini lwababulawa yilo mkhuhlane i-COVID unit esibhedlela se-Pararenyathwa Group of Hospitals. U-Dr. Chivandire utshele umhlangano wokufundisa abezinkonzweni ngezempilakahle kunsukwana isanda kwedlula ukuba babili kuphela abalahlekelwa ngumphefumulo bengabahlatshiweyo ijekiseni le ngesikhathi kuqhamuka uhlobo lwe-Delta variant.
Ndingakudla ukuthi ndinoshanda mu-COVID unit. I can actually testify to you.
Ngichilo ngathi ngisebenza ku-COVID unit, ngafakaza lokuthi kulokho esengithe ngahlangana lakho ngisebenza ku-COVID unit. Lapho engisebenzela khona sandise ukwemukela abantu abangu-30 nxa kuthiwa igcwele. Abantu ababili kuphela ababelihlatshiwe leli jekiseni yibo ababulawa yi-COVID-19 esibhedlela se-Pararenyathwa.
Udokotela Chivandire uthi uzulu angaze alalela ukuphuma enkundleni zebulenjini esithi ngoba okuningi kwakhona kungasiqiniso.
Vaccines work. They reduce my severe symptoms. Zekuthi
ayasebenza lamajekiseni alwehlisa ulaka lomkhuhlane okokuthi awusoze wadinga ukulaliswa esibhedlela lapho uthe wahlaselwa yiwo. Lalapho uthe walaliswa esibhedlela amathuba akho ukuthi uphume uphila maningi. Labo abacina belahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yomkhuhlane we-COVID iningi labo kuyabe kungabantu abangahlatshwanga.
Umnumzana Jonathan Mzila wakobulawayo uthi okwenza abantu besabele khatshana yikusilela kwemfundiso lolwazi olwanelayo.
Uhulumende bekumele yena afundise abantu ubuhle bokuthatha le vaccine okunjengokuthi if ungabanjwa yi-corona uyakwazi ukusila, ama-chances akho ahigh okuthi usile.
Ukubamba abantu ngamandla ukuthi bayehlatshwa njengalokho kwenziwa izisebenzi zikahulumende kungokunye uMzila athi kwenza abantu bangalikhwabithi lelo jekiseni.
Ukuthi bafoselwe ukuthatha i-vaccine bona bengafuni akusiyo nto enhle ngoba ekuqaleni uhulumende wayethe yena i-vaccine le ithathwa ngumuntu uma ethandile. Abamelanga bafose, kumele nje bafundise abantu.
Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abantu belihlatshwe leli jekiseni ukwenzela ukuthi ungaze wasabalala kangako lumkhuhlane kusize ekwenqabeleni ukuqhamuka kwelinye igagasi lesine, i-fourth wave. elizweni. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva kokuhlala kwedale labaphathi ntambo ele cabinet liviki. Uhulumende waveza ukuba ufisa ukuthi kusiyaphela umnyaka kube sekuhlatshwe abafika phose izigidi ezilichumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze kuthiwe abantu sebevikelekile iherd immunity kodwa inani lasebehlatshiwe okwamanje lokho elingakafinyeleli lakungxenye kwalelo elifiswa nguhulumende besedlula kancinyane izigidi ezimbili ezilamakhulu amahlano enkulungwane 2,517,653 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abafika phose inkulungwane ezilichumi 9,447 belihlatshiwe ekutshoneni kwangolwesine asebelihlatshwe okwakuqala ngesikhathi esifanayo sebesedlula kancinyane inkulungwane eziyisikhombisa 7,069 ekutshoneni kwelanga langolwesine kusitsho ukuba sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu 3,251,466 abaqalayo ukulihlatshwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele ikhansili ukuba nayivule ezinye indawo zokuthengisela ngoba inani labaphila ngalo msebenzi seliqansile. Kodwa bengela ndawo zokuthengisela ezeneleyo. Lokhu kubikwa kubangela ukubana bahlukuluzwe ngamapholisa ekhansili. Bebathathela impahla, bebabopha ngoba bethengisela lapho okungamelanga bathengisele khona enzikini yedolobho. Wana sesiyandlovu sethulela lolu daba eBulawayo.
Ngaphandle kodubo lokusilela kwendawo zokusebenzela, abaphila ngokuthengisa bakhala njalo lokungahambelani lokuthenga lokuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wemali kahulumende lowensitha bethi kuphazamisa ibhizimusi kakhulu. Ophila ngokuthenga ethengisa phandle kwelizwe lakuleli uNkosikazi Debra Mukasa uthi sekubasebenzisa nzima kumabhizimusi abo.
Uhlupho esihlangana lalo, especially nxa sikhangela nge current rate yethu nxa sitshintsha imali sifaka lama prices ethu sihlala lenhlupho ezithize yokuthi irate yethu emkambo yangaphandle lemkambo owafakwa nguhulumende akulingani.
UNkosikazi Mugasa uqhubekele phambili ethi le ndawo zokusebenzela edolobheni sezisilela abantu sebebotshwa bethathelwa impahla.
Sisebenzela nakuhle lo council wakoBulawayo silomkhankaso ke wokuthi bonke abazisebenzayo abathengisayo amavendors bathole indawo zokuthengisela. So council wethu wakoBulawayo usiphileke izindawo especially kuma lokithi esihlala kiwo kuma ward esihlala kiwo banjengabonjube lo Bhongola Phumula usiphile izindawo abantu sokumele beyithengisa ezindaweni ezikhangelekayo eziphiwe ngocity council.
UNkosikazi Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo ophila naye ngokuthengisa uthi abalandawo eziqondileyo zokusebenzela.
Izindawo zokuthengisela silazo sizithola sise kuma pavement e-town okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo enjani e-town kukule congestion abantu bagcwele.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi inani labaphila ngokuthengisa liyaqansa.
Abantu baningi badinga indawo zokuthengisela, inani labantu abafuna ukusebenza lokho elisanda elizweni. Ngokunjalo ke kuyadingeka ukuthi khona na idolobho labobulawayo libe lemizamo yokuthi livule indawo eziningi zokuthengisela njalo lenze kube lula ukuthi laba bafuna ukuthola amachenqe okuthengisa ama license bangathwala inzima ukuze sehlise inani lokugijimisana lamapolisa akhangele ngomthetho wokuthengisa kona edolobheni lakobulawayo. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende wesabelo wakobulawayo azame ngamandla wonke ukuthi enze ukuthola indawo kube lula, njalo futhi lokubhadala ilayisensi kube lula kanjalo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokutholisa abantu indawo ezihlelekileyo zokusebenzela, loba nje bekhona abaphila ngokuthengisa abephula imithetho yokusebenzela endaweni ezifana lenzikini yedolobho okugcina kudala isiminyeminye lokubotshwa kwabangela ncwadi ezibavumela ukusebenza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zana Saibethe Msengezi osanda kuphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe ukuba umkhokheli wezanu-PF ngoba idale le-Central Committee elamngenisa esikhundleni leso ngo-2017 lalingelalungelo lokwenza lokho, njalo alilandelanga isisekelo sombuso webandla leli. Umsengezi utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi Mnangagwa ulakho ukuncintisa kukhetho lukamongameli nxa kungenziwa umhlangano weCongress oqoqwe kulandelwa isisekelo sombuso seZANU-PF.
We want to go back to the 2017 November structures. We convene a meeting with the Central Committee members, the legal Central Committee members.
Sifuna ukuthi kubuyelwe kulokhu okwakukhona ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kumele kwenziwe umhlangano we-Central Committee ozadinga umkhokheli webandlalelo omutsha, hathi lokhu okukhona okwamanje okulo muntu owafakwa ngabangani bakhe. Loba wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2018 kangenanga kahle esikhundleni. Umthethwandaba ungasinika esikufunayo, samxotsha sidinga omunye ongasikhokhela.
Then appoint the person who has been chosen by the people. He won that seat on his ZANU-PF ticket, not in the individual capacity.
Lo Mnumzana Saibethe Msengezi, ilunga le ZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eHarare. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo Mnumzana Patrick Chinamasa, Mnumzana Obed Mpofu, labanye iziphathamandla zebandla leli. Kodwa u Gibbs Dube wenelise ukuxoxa njalo lo Mnumzana Belief Gawule othi uMsengezi gazi lutho ngokwenzakala ngomnyaka ka-2017 umgabi esuswa esikhundleni.
Umsengi lo nxa ukuthi ilunga leZANU-PF, ngithanda ukumbisela kwisisekelo sombuso weZANU-PF u-Article 7 uthi njalo unika u-Article 7 ubala imisebenzi namandla anikwa i-Central Committee isisekelo sombuso weZANU-PF. Nxa elilunga esithi ubulilunga leZANU-PF okweminyaka eyi-20 engasazi isisekelo sombuso, ngiyathanda buza ukuthi ulilunga leZANU-PF engxa ungumuntu nje osetshenziswayo, ngoba lokuzenile isisekelo sombuso weZANU-PF Article 7 lo, ngithanda ukuthi umsengi ngabe engawukhangela futhi abuyele kiyo, uzathola ukuthi udaba lwakhe vela usozoluye ndawo luzalahlwa emadaleni emthethandaba azalulahla. Kodwa kungasenani kulilungelo lakhe lelo, ngoba ngithanda ukuthi ngitsho futhi ngithi ngigcwalise ukuthi i-Central Committee iyiyo elamandla ukuthi ngesikhathi phakathi lephakathi kwesikhathi iyahlala phansi iyenze izinqumo amandla ewanikwa yi-Congress eyiyo iyiphathi ekugcineni kwelanga. Amandla la agoqela ukwenza izinqumo ezithile ezibalulekile ezinkulu kakhulu, njengokuthi khona ukuthi kwahlalwa phansi ngasesikhathi kungala Congress kwafakwa Emmerson Mnangagwa njengo-president we-party.
Umnumzana Belief Gawule, umsekeli weZANU-PF, limuzwe exoxa lapho le Studio 7 esetsholotsho. Lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Abe-MDCT bathi kulabantu abajojozelwa yizitha ukuba bangcolise ibizo lomkhokheli wabo uMnumzana Douglas Manzora bethi weba imali. Mnumzana Witness Dube ohlangothi lokwethulwa kwemibiko kweMTCT uthi kulomunye njalo otshaywe ngabatsha bebandla leli izolo layo othi uMonsura weba imali yebandla. UDube uthi kukhanya ngani baningi abafuna ukungcwalisa igama likaMonsura. Wanqoba uNkosazana Thokozane Khuphela abanye emhlanganweni owe-Extraordinary Congress owenziwe nyakinye. Uthi abanye babo bathunywa ngabe-MTC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa lo Monsura ngodaba lolu ngoba engakaphenduli umakhalekhukhwini wakhe.
So kusukume njalo omunye olilunga lebandla okuthiwa nguZambara esizwa kuthiwa laye uyaphitsheka khona ngale e-media center ukuthi enze i-press conference ngokufanayo ngendlela akade ifuna ukwenziwa ngayo uKudzai Mashumba. Esingaziyo ukuthi laye ufuna ukukhuluma ngakhonokho obe ufuna ukukhuluma ngokuthi Mashumba kumbe yena usilo kwakhe, kodwa engithanda ukuthi ngikwazise abalaleli ukuthi njengoba lo esimuzwayo engazange afake umbiko wakhe ezithi umelele ibandla, amboni ukuthi kulomuntu webandla ozahamba ukuthi ayemlalela. Kuqakathekile ukuthi nxa sibona ufudu luphezu kwesihlahla sonke sivele sibe kwazi ukuthi khona olufakileyo phezu kwesihlahla, ngoba ufudu lodwa alungeke lugade isihlahla, alukwazi ukukhwela esihlahleni. So into eyenziwa ngabafana laba kusobala nje ukuthi ukhona omunye umuntu ophezulu kwenye indawo mhlawumbe ebandleni lethu obafaka khona phana oselenhleso ethile, mhlawumbe ngabe ngumuntu ongaphandle kwebandla, mhlawumbe kungaba kuyizani ngokwayo ngoba la iyakwenza lokho, kodwa kukhona umuntu olamandla thile, olamakhono thile, olonhloso thile othwala ofudu laba ebafaka phezulu kwesihlahla. Ngokuya kwesikhathi uzavela lowo muntu sibe mazi simbone sonke sizwisise le njongo zakhe ukuthi ziyini.
Mnumzana Dube ngohlangothi lokwethulwa kwemibiko kuMTCT ubexoxa leStudio 7 eseHarare. UKibs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli seMTC Alliance, uthi uDube labanye bakhe bakhuluma abangakwaziyo.
Abantu balomfutho balamadlabuzane okunceda upresident wabantu. Ngalokho mahlabe Zulu siyabonga uNkulunkulu lomntana kuJesu ukuthi izifiwe iphose zambulala upresident wabantu, kodwa ke waba lenhlanhla uNkulunkulu wangenela. Okwanamhlanje abantu bathukuthele bazondile kungani bafelwe inkosi. Kungenani siyabonga ngoba umnyama lo wethu befuna ukwenza wehlule. Sithanda ukubonga ukuthi imota le izaphangisa ukubuya umnini wayo eyisebenzise ngoba befuna ukumchitha bemthathela umphefumulo. Hathi bo, siyabonga bonke abakhala lathi abasiphi solidarity. Imali le esikhona i-almost $20,000 itshengisa ukuthi umgomo esawufakayo uzaphuphuma uzube le mali engaphetsheya kwe-$121,000 iphinde ibhadale le duty, le income tax konke, iphinde ihlawulele labanye abahluphekayo esibhedlela, abatshaywe esibhedlela, labantu abalungisela izimoto zabo. Siyifande ezasala ihlofu incedisa abantu abahlukumezwa ngabantu bezanu bese ngenxa yokuthi sebethukile, hhayi ujaha uyangena sebesesaba ngitsho lezithunzi zabo.
Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi seMTC Alliance, imze xoxa lapho leStudio 7 ekubulawayo. Okwamanje wothi sizivudaba oluveza imibono kahulumende yakwele Melika.
Iqembu leHezbollah lisebenzisa imithambo yemali exhumanisa amazwe omhlaba ngendlela ezingalunganga ukuze lithole imali yokuqhuba imisebenzi yalo emibi. Ukuze kuvinje lokhu elemelika lelekhatha asebambe iqhaza athathela amanyathelo abantu abasekela leli qembu ngemali abahlala emhlubulweni weGulf. Abantu laba ngu-Ali Reda Hassan al-Banai, u-Al Reda al-Kasabi, Ilari lo-Abdi al-Wiyadi al-Banai, bona asebetheswe izijeziso phansi kwesihloko esithi Specially Designated Global Terrorists kulandelwa umthetho ophatha iHezbollah owe-Executive Order 13224. U-Ali al-Banai lo-Lari vathumela izigidi lezigidi zamadola kunhlanganiso yezidlova le ebesebenzisa indlela zokuthumela imali ezihleliweyo. Bobabili bebehlala behlangana leziphathamandla zeHezbollah nxa bethe bethekelela kwele Lebanon lakwele Iran. U-Ali al-Banai lomne wabo, u-Abd al-Mawid, bebela ma-accounts kumabhanga amanengi, njalo vathumezele iHezbollah imali kusikhatshana isanda kwedlula, kathesi nje ngo-2020. Balobudlelwano leziphathamandla zeHezbollah eziphezulu. U-Abd al-Rahman Abd al-Nabishams, Yaya Muhammad al-Abd Muhisin, Maji Faizi al-Ustazi, Lo Suleiman al-Banai, betheswa izijeziso ngezizathu ezigoqela esokuphathisa u-Ali al-Banai ngemali, lolunye uncedo olutshiyeneyo, imitshina yakulezi nsuku, itechnology lokunye. Phezu kwalokho, inkampani egxile kwelekhatha e-Alda Properties ijeziswe ngoba ilawulwa nguSuleiman al-Banai. Amanyathelo la ngamanye awamanyathelo aqinileyo asethethwe imelika isebenzelana lelunga leGulf Corporation Council ngenjongo yokuqeda udaba lokusekela iHezbollah ngemali. IMelika yahlela iHezbollah njengenhlanganiso yezidlova, iForeign Terrorist Organization ngo-1997, yazo ihlela njalo njengenhlanganiso yezidlova eziyingozi emhlabeni wonke jikelele, iSpecially Designated Global Terrorist ngo-2001. I-Gulf Corporation Council yona ihlele iHezbollah njengenhlanganiso yesidlova ngo-2016. IMelika izaqhubeka isebenza labangane bayo abafana lohulumende welekhatha ukwenqabela ukusetshenziswa kwemali ngendlela embi esekela ubudlova iterrorism. Ngasikhathi sinye, uhulumende wele Bahrain usevale ama-bank accounts omunye ojezisiweyo u-Abd al-Rahman Abd al-Nabishams walaya njalo ugatsha lokutshutshiswa kwamacala ukuthi lukhangele indaba zabanye abathathu. Amazwe omhlaba aya ekunanzelela ukuthi eleHezbollah liqembu elinjani. Kulamazwe alitshumi lane ase-Europe, e-South lase-Central America asethethe amanyathelo okwethesa iqembu leli izijeziso zenotho kusikhathi esedluleyo. Sikhuthaza abanye uhulumende ukuthi benze okufanayo. Kusho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba u-Anthony Blinken.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Za Friday liviki untungamili nkomo we Studio 7 usethulela igambo le Cross Data Sounds. lonaki eselethu le idlala ti elichacha elelesihloko esithi wangidala njani.
Iqembu leli selileminyaka emihlanu lihlabela njalo leli lidlalade lalo elesihlanu. Nango umkhokheli walo.
Igama lami nguPromise Mkandla. Abaningi bangazi ngokuthi indodana kaMamkandla. Ngiqale ukucula ngo-2016 idlalade lami lakuqala.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi kudala kwakunganje. Tusumbule ziya kulandiswe. I love you my darling. Venzeni. Kuzaphela ukuhlupheka kanye lethi wangidala kanjani. Utholakala ngapi umculo wakho Mkandla njalo abalandeli bengakuxhuma njani?
Umculo wami ngiwuphusha ngise South Africa, lapho ngiwuphusha ngkhona. Kodwa umculo wami uyakwazi ukuthola ezitolo zaku-internet. Njalo uyakwazi ukungifonela mathupha enambeni ezithi +27 78 23 64 102. Uyakwazi lokungithola kuFacebook, uyangena khona kuFacebook uthi Promise Mkandla, ngikhona nakuTwitter, ngikhona nakuInstagram.
Abalaleli ubatshiyela wapi amazwi?
Ngithi abantu abaqhubeke bayisupporte indodana kaMamkandla ngendlela eyiqondileyo ukuze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili. Bangiqinise langamazwi ukuthi indodana kaMamkandla qhubeke utshaya ingoma ukuze nami ngingapheleli ngamandla. Njalo kusese kuningi engumumetheyo kubalandeli ukuthi ngibavezele khona ukuze babone ukuthi indodana kaMamkandla inetalent. Hashtag ngiyabuya.
Uphuma ke enkundleni uPromise Mkandla leqembu lakhe leCross the Sounds ngale.
Isize enkosini nangithola abantwana, isathi sisavuma ngibavalungu.
Ngekehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela incwadi zezempilakahle zithi abantu bangaze balalela imiphiko yamanga ephuma enkundleni zebulenjini zokukhulumisana eze-social media yokuthi kalilunganga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Mnumzana Saitet Msengezi usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe ukuba umkhokheli we-ZANU-PF ngoba wangena ngendlela ephambana lesisekelo sombuso webandla. Selubheka-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.